Motungamiri wezifa vafeuton kamambo maneru anasi vataurira vatori venhau kuti nhabvu yave kudzoka zvitevera musangano wavakaita nehurumende vakabatana nePremier Soccer League. Vakamambo vanoti chasara kuzivisa hurumende kuti makundano aya achatora musambo upi kupatsanura zvikwata nepakati kana makundano ekuti zvikwata zvinenge zvarohwa zvichibuda. Asi mazuva emakundano aya achaziviswa kana vezifa nehurumende vasangana apo vezifa vacharatidza hurumende kuti mitambo yavo inenge ichifambiswa sei. Gurukota rezvevechidiki mitambo netsika muzvare Kest Coventry vanoti vakamirira kuona hurongwa hwemitambo kubva kune vezifa kuti mitambo ibake moto. Muteveri wechikwata cheHighlanders vaBrighton Munyuki vanoti vanga vagarisa vasati vaona bhosvo ichitamba vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kutora mukombe weleague mwaka uno.
Kufara kuti bhora radzoka nekuti tadagarisa tisingazive kuona timu dzedu. Iriro Highlanders ndinoda kuti bhora ichi timu yangu itore mukombe. Saka ndikufara hurumende yaita zvakanaka.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vabatsirai bepete vanoti vave kuwana mukana wekutandara nekukurukura nezvekuoma kwaita upenyu munyika apo vanenge vari kunhabvu.
Hurumende apa inenge yatigonera. Tiri kuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganiro anoita vanhu tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu tichikurukura nevamwe.
Mutevedzeri wemurairidzi weCapes United Stuart Murisa anoti vave kupinda mugadziriro yakasimba vaine tarisiro yekutora mukombe weleague uyo vakapotsa mwaka wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.